Dare renomination court ratambira mazita evanhu vachakukwidza mumatunhu matanhatu akambenge anzi nedare repamusoro haasi kuitwa sarudzo. Matunhu aya anoti Harare East, uko kwaive navatendai Biti, Kambuzuma kwaive navawilliams Madzimure, Kumbizo kwaive navasettlement Chikwinya, Ngulumane kwaive navakutswa Kapulu, Pumula kwaive navasichelisile Mahlangu, nekumutasa South kwaive navaregai Tsunga. Vachitaura mushure mekuisa mapepa avo vamadzimure, avo vaisa mapepa pasi pebato idzvave Citizens Coalition for Change, vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo kuKambuzuma, vachiti vanhu vekunzvimbo iyi vanoziva ivo uye vanoteerera zvichemo zvevanhu.
Havamo kufarawo zvari kungoperekedza vanhu vekambuzuma vanoziva utungamiri hwavo, vanoziva munhu avagara naye, vanoziva munhu anovanzwa kana vachinge vataura, vanoziva munhu wavanoziva kuti kungofona kuti ndiri pano pane chiga kuita ende chinobva chaitwa.
Mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Osalo Siziva vati nhengo dzavo dzese dziri nhanhatu dzakwanisa kuisa mapepa adzo. Vafungai chiposi avo vaisawo mapepa avo vachida kumirira Kambuzuma pasi pebato reMDC Alliance, vati vari kutarisirawo kukunda zvine mutsindo, vachiti bato ravo ndiro bato guru rinopikisa.
Ndakamirira bato redu reMDC Alliance, rinova bato hombe chaizvo. Ndofunga tese kuti japano endi hatina kana mubvunzo wekuti tinohwina here.
ZANU-PF ichange ichimirirwawo navaOscar Nyamukonoro kuKambuzuma, avo vati vari kutarisirawo kukunda. VaNyamukonoro vati musha weKambuzuma wanga waparara, vachiti vatungamiri vange variko kubva kumapato anopikisa vaikonewa basa.
Ndingati semusangano wedu weZANU-PF tine maprogiramu agara ariko akawanda, especially tichitarisa kuti konstituensi yeKambuzuma yanga ine nguva zvakanyanya iri kumashure kubudikidza kweopposition pasina chavakwanisa kutiitira mumusha medu. So isusu musangano tiri kuti aiwa tauya kuti tinge tichigadzirisa pese panga pachikanganiswa, tiri kuona kuti musha waparara nekuda kweMDC.
Mutauriri weUnited Zimbabwe Alliance vatatenda Ishe Mukuru Dlovu vatiwo bato ravo raisa mapepa avagari kaimilambo avo vachakukwidza kuHarare East.
Harare East tinagari kaimilambo, hatisi kutarisira kukunda chete, tiri kutokunda. Chikonzero tichinokunda tiri kupinda sebato riri kumiririra zvido zvevanhu.
Vamwe vaisa mapepa avo kukukidza Harare East ndivaBiti uye wamai Mavis Gumbo vachange vachimirira ZANU-PF muzvayo Precious Nyaradzo Musarurwa veLabour Economist and African Democrats navaChristopher Love Mombanga veMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission yati munhu mumwe chete kuHarare East nemumwe chete kuKambuzuma varambirwa mapepa avo. Kudunhu reMidlands vanhu vashanu ndo vabudirira kuisa mapepa avo ekuzokukwidza musarudzo dzemabi elections. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network uye vari Gweta vaAndrew Makoni vati kupa mitengo yakasiyana-siyana kwakaitwa nedare High Court kunopa kuti vanhu varase tariro nematare.
Mitongo miviri yakasiyana iyi inokonzera kuti pasava nekugadzikana munyika, uye zvakare inoita kuti voruzhinji varase chivimbo nematare edu edzimhosva.
VaMakoni vatiwo nguva yapiwa vanhu kuti vagadzire mapepa avo yanga iri shoma zvakanyanya.
Tikatarisa nguva yacho yapuwa kuna wanda kukwidza apo yangopuwa less than 24 hours notice chaiyo yekuti vagadzire mapepa avo vakwanise kunge vachimafaira kuna nation court, inova nguva duku duku chaizvo isingabvumirwe nemutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dziri kuitwa maby elections muna Kurume, nomination court yakatambira mazita evanhu ava musi wa26 Ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.